A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 27th, 2019. And this is Live Talk. I am Gibbs Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Gabriel Mugabe, in Zwimba, Communal Lands, Mashonaland West, and other issues.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And in Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the funeral of the late former president, Robert Mugabe.
All is set for a private burial of the late former president, Robert Mugabe, in Zwimba Communal Lands, Mashonaland West Province.
The late Zimbabwean leader is expected to be laid to rest in a courtyard at his homestead in Kutama village, instead of the family gravesite where his late mother, Bona Mugabe, is buried. Family spokesperson Leo Mugabe says only invited guests will attend the burial.
And Leo Mugabe says President Emmerson Mnangagwa, who is currently in New York attending the United Nations General Assembly, is unlikely to attend the burial. The late former president, who was toppled in a de facto military coup, wanted to be buried in Zwimba Communal Lands and not at the National Heroes Acre, where a mausoleum was being built for him.
And in South Africa, specialist doctors are conducting medical tests on Dr. Peter Makombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, who was allegedly tortured by unknown assailants following his abduction this month. He was allowed to seek medical attention after the High Court ordered police not to block him from seeking specialist treatment in South Africa.
And there seems to be a lot of events this weekend because back in Harare in Zimbabwe, the MDC led by Nelson Chamisa is holding its 20th anniversary in Harare at Rufaro Stadium. All roads will be leading to Rufaro Stadium tomorrow.
Ukanye kuthi uzancwatshwa kusasa ekutama konangale tuzala lapha azalelwa khona kumbe singathi vele kusemzini lapho azalelwa khona ye siyabona ukuthi abantu bebecabangela ukuthi engxenye uzancwatshwa konangale e-National Heroes Acre okwakhiwa khona i-mausoleum kodwa ngokutsho kukaLeo Mugabe umzukulu wakhe kukhanya ngazane sebejikile bathi kumele ayengcwatshwa konangale ngekhaya njengesifiso sakhe. So ke uLeo Mugabe uthi hayi abakwaziyo ukuthi uvele wayefuna ukungcwatshwa duzane lonina uBona Mugabe, kodwa awusazokwenzakale lokho ngoba iRose Acre khonangale egravesite yomdeni inganisigcwele. So ke ngakho ke uzangcwatshwa egumeni lakhe. Uthi kulezindlu ezimbili phakathi kwezindlu lezi eziyenziwa ngani ngokuyi-triangle, kuyafakwa phakathi khonapho kwezindlu lezo. So ke kafakwa phakathi kwendlu ngwayo but phandle duzane lezindlu ezimbili. So ke sizwile ke ukuthi abantu ababekhona ngale ngabantu abaceliweyo ukuthi babuye. Kuzobuya ke eZimbabwe futhi khona ngale i-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ilo mhlangano kusasa lapho yabe ikhangela khona khonokho ukuthi sile mnyaka phela eyi-20 selokho yabunjwayo. Kuzobuya ke kwele South Africa udokotela uMagombei kuthiwa uyelatshwa khona ngale. Sikhulume lomunye udokotela sibili ophakeme othe kuyayenziwa lokho kuthiwa ngama-psychological lama-neurological tests. So nxa kukhulunywa nge-psychological ukuthi umuntu uyakhangelwa ukuthi ingqondo zakhe zisasebenza kahle yini, njalo lokuthi nxa sokukhangelwa imizwa yemzimba ama-nerves kutsho ukuthi umzimba wakhe kungani wabanjwabanjwa. So ke kunengi khonokho. Kusiqalise sizwe ke i-tape of the umzukulu kaMugabe, uLeo Mugabe. So Leo Mugabe is saying a lot about this funeral that is going to take place tomorrow. So let's listen to what Leo Mugabe is saying.
The body is in Zwimba, lying in state overnight at the village. And tomorrow afternoon, hopefully, we'll bury him at the village, in the courtyard, in the house.
So are you not going to bury him near his mother, like what he requested?
No, because there's no space. And that is the reason why we had agreed to take him to the Euros Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now people had time, we were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things, and we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried at the Euros Acre.
So now,
so we then said, okay, if that is the case, then, you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village.
So what is this courtyard? Can you just describe it to us?
I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangular shape. Yeah?
Mm-hmm.
The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Uh-huh. Then looking at the President Emmerson Mnangagwa, is he invited as well or not?
I don't know. I've not seen the invited list of this. And in any case, the President is still in New York, isn't
he? Is it going to be a private function?
Yes, it is going to be very private.
What do you mean, Mr. Mugabe?
Only invited guests will be allowed in.
Can we be privy to invited guests? Who are they?
I don't have a list of those.
So now, looking at the mausoleum which was being constructed in Harare, so what is going to happen to it since the family had actually requested that?
It was really, if you look at the pictures, you know, it was really just being started. You know, not much work had been done, and this was, they also indicated that the 30 days might be exceeded in any case.
That is Mr. Leo Mugabe, who is the spokesperson of the Mugabe family. So the burial is there tomorrow, definitely.
Mm-hmm. Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchengamidzai pano pa Live Talk nasi tiri kukurukura isu neurongwa hwekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutarisira ivo kuradzikwa kumusha kwavo kwazvimba mangwana. Uyezve tiri kutarisa isu membero dziri kurongwa nebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzichange dziriko mangwana kuRufaro Stadium. Vanotaura vanoita zvekuronga misangano vaAmos Chibaya vebato iro reMDC vanga vari kutaura ivo kuti pane mashoko anga ari kutenderera pasocial media anga ari kutaura ivo kuti membero idzi dzakanzurwa, vanga vari kuti aiwa aya manyepo. Uyezve naurwadza tiri kubva kutambira pamusoro pa Dr. Peter Magombei ndedze kuti pari zvino vari kuongororwa ku South Africa kwavari kuti miviri yavo yakamira sei, saka tichange tichizokupakurirai patinenge tawana nhau kubva ikoko. Asi pari zvino todzokera tichitaura isu zviri kuitika kwazvimba, tiri kunzwa kuti pari zvino vatori venhau uyezve nevamwewo vaswera vachinzivo vanga vasingakwanisi kunge vari kupinda kuhomestedi yavamugabe nekuti kwanga kuine nemisangano yanga iri kuitwa yanga ichidiwa vemhuri chete. Uyezve zvanga zviri kunzi avo vari kupinda imomo vari kunzi vasiye nharembozha dzavo kugedhi. Unopinda usina nharembozha kuitira kuti usazotore mapicture nezvimwe zvakadaro. Asi regai timbonzwa zvataurwa navaLeo Mugabe vachitaura imo neStudio 7 pamusoro peurongwa hwekuradzikwa kwavamugabe. VaLeo Mugabe ndo vari kutaura vakamirira mhuri yekwamugabe. Regai tinzwe kuti vati chii.
VaMugabe zvino godhi yavo iri kumusha kwazvimba kukaicharara mangwana fume mangwana kana zvese zvagadzirika pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera zvinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigwa pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavachenge vachivigwa mukotiyadhi pamba ipapo saka ndivo vavanovigirwa ipapo mangwana kusimetri kunaambuya hakuna nzvimbo yekuvavika. Saka ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre. Kuzoti mutumbi wadzokera kuHarare tabva kunana Murombedzi zvimba vanhu vaita mabhodhi zviri the 2 days. Then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here tiri mulaini here nezvaidiwa ne ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze naamai vangu ayireva iyo kuti haasi kuda kuenda kuyoseka nokuti aizviziva ndiye akagadzira yoseka aizviziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndida kuenda kuna mai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuyoseka ndo zvazvinoreva ndokusaka tikazoita decision nokuti no uyu mukuru ndiri anomisa kuyoseka iye akapa avoid nezvikonzero zvaaive nazvo zvedzaitibve kuyoseka tindonoenda kumusha pamusha paamai vacheka aiwa uku kunee kuine vanhu vashoma vachadaidzwa vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa asina kudaidzwa gara warega zvako kuuya nekuti nozosvikonyara watadza iyo hurumende yanga isati yanyatsovaka zvainga ichangotama saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidendi anoteya zviri kune hurumende zvazvinoene mhuri yekwamugabe.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna valiyo mugabe vachitaura ivo kuti hanzi kana usina kukokwa kuti uende kunoradzika vamugabe mangwana usauya hako nekuti unozowanikwa uchinyara. Vari kutaura ivo kuti vari kukokwa kuti vauye kuzoradzika vamugabe vari kutozviziva pari zvino, hakusi kudiwa vanhu vanenge vasina kukokwa, ndokutaura kwavari kuita. Saka tichienderera mberi chaizvo, timbonzwa zvekubva kune vamwe vagari veimomo vekwazvimba vataura nemutori wedu wenhau ariko ikoko. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii pamusoro pekuradzikwa kwavamugabe. Vanga vari kudiscribe ivo pachange pai pachiradzikwa vamugabe. Ndiri kuona apa vamwe vari kubvunza kuti tiratidzei. Isusuwo hatisi kukwanisa kuti tikuradzei mapicture nekuti zviri kunzi zvinhu zvese zviri kuitika izvi itop secret. Saka regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Vamwe zvakaita semba ine munopinda soka zvinotenderera so saka kwaitimasine ochichi apa ndipo pakaiswa fish pond imba yasari mugabe yanga ndipa kudzidzwa saka apa fish pond apa ndopavakwa manja nokuti vari kufunga kuti vakaiswa kumapuwa kumunhu anogona kunochera usi munhu anotengwa akaenda saka apa kuti munhu uzopapinda
aiwa isu tozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parutivi tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita
hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hiro kana kuti iti haisi ethetime vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi saka ethehend of the day tinge tangoona kuti isusi hama dzake tinenga tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingani zvaitirwei
anowachiswa hakuno munhu atombokanganwa zvake wazitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzi vaburisa mari yekubhadhara matifini zvitori wese.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kune vagari veikoko kwakutama pana amai vataura ivo vachiti zviri kuitwa izvi zviri kuitwa kuti vachengetedze mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekuti panenge pane chivanhu chakawanda chiri kutaurwa apa kuti mutumbi uyu ungagona kuzobiwa kana kuti pane zvinenge zvichiitika. Asi tichaedza kuti tibate isu ivo valiyo Mugabe kuti tinzwe kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekuti pari kutyirwa kuti mutumbi ungazowanikwe uchibiwa. Tigokwanisa kunge tichivabvunza nekuti vazhinji vari pano vari kubvunza ivo kuti ko zviri kumbofamba sei panyaya iyoyi yemutumbi kuti sei zviri kutyirwa kuti mutumbi uyu hausi kunovigwa pedyo namai vavo zvanga zvakumbirwa navamugabe asi uri kunzi iwo waakuvigwa mucourtyard. Tiri kunzwa kuti pakange paine swimming pool ndo pawanikwa ipo pachinzi pari zvino ndo paakuzoiswa guva ravamugabe gibs
ye konapo ke omuncwatshwa khona ke umoyi uRobert Mugabe kwanyangazani endlini konapo ke kwaiva ngani kwehlukeni ukuthi lapha kule ndlu yayinga umoyi uSally Mugabe bese kubuya ngapha kwangkhona ke kwaiva kungazani ke kulapho okule ndlu kamfelokazi uGrace Mugabe so umgabe ke bamfaka phakathi naphakathi khonapho lapha ekhona nditee ngikhuluma ke loliyo lamhlanje wathi ukuthi bangamncwabi duzane lo nina yikuthi emalibeni ngalesokugcwele so ke singazi ukuthi kuyahamba njani wathi ke sithathe ubaba osecingweni khona manje we've got our first guest and that is Mr. Joseph Chuma ZANU-PF member and is a former parliamentarian used to represent Belandaba Mpopoma. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
We are very fine, and you actually requested to be here for only 10 minutes. So, the first question is, what's your take on what is going on in Zwimba, communal lands right now?
Well, we indicated earlier on, the former president was declared a national hero.
Mm-hmm.
A dead service funeral was held at the National Sports Stadium. And the president, the current president, was very clear that we will always follow behind his family's wishes and be guided by what they prescribe to us.
Mm-hmm.
And so I think since the event decided, I mean, initially they had said the message would be close. And mostly in the Meta Sports Stadium, and the government actually took up that request and told them that the Muslim and the National Hero Maker. And then when they came again now to say no, we're going to go to Zimba, I'm sure you saw the press like from the Minister of Information coming out again to say that we are guided by the family, that's why the family ones who are going to just say, they fall behind them and give them whatever the assistance we can and the government. So I think it's everything fair. Whatever the family wants, we shall adhere to, because at the end of the day, you might be our national hero, but you are the father, a grandfather, an uncle to a certain clan. So we really need to respect that. And I think it's recommended for what the government has done to say that let's the wishes of the family be put forward first before the wishes of anybody else.
Yeah, what a mask and about Chuma, Kanyazan Piremos, William Lay, Imali Eneng, Isia Jaliswa. A poke manjin was to Kangalo and Wako. Queen knows the Woodbeck Convisit, Monosia Konangale Ekai.
Well, technically, I think that the family got clouded by the fact that the former president ruled Zimbabwe from 1980 up to 2017. And so to them, Zimbabwe to become a family kind of affair thing. So they never comprehended the situation whereby one day the former president became a former president as he became in 2017. And so because of that, now there's a bit of confusion in the family. They are now pulling in different directions. Someone is saying that, someone is feeling entitled, someone saying that, no, this man was not fairly treated. Why did they take away, his role, he was supposed to work until he died, and stuff like that. And they want to blame the current president, say, why is this that is cruel, but they forget that the same guy was fired, and he had to run for dear life through Mozambique until he went to South Africa before he came back, and then outsmarted them and took over that same seat. So, you see, they would turn to Lana, which is happening, that is what we are seeing. And unfortunately, it has nothing to do with us, exactly, or the government of Zimbabwe. It's unfortunate that now they played around with the resources of the country, because that mostly are going to be great using taxpayers' money, and they should have put into consideration all those kind of things before they started playing around with the
Yes, I was about to ma Ubame Konapo Unga Chana, so marvelous Ulombuzo in Ufa Chosen Chuma.
I think he has explained very, very well. But the question, Mr. Chuma, that we keep hearing about these rituals, so what happened to all those other heroes that were buried at the Heroes Acre? Were they rituals that were performed on them? What's going on?
It comes as a surprise, because I always thought that it was a clean burial, because normally after all the ceremonies, the president's speech and everything, then the family remains behind with the workers, from public service, to do the actual closing up of the grave and everything. So I've never known that there's any ritual that happened. So maybe they must come up and tell us something that we probably don't know in Zimbabwe. That we don't know how the Zanu Pf or our government. Maybe there was something that was being done, we don't know about it. What I know, because I got the several relatives who are listening here, we remain behind with public service staff who will be able to still be paid, and then we leave. So they don't do it alone. They do it with the family of the deceased. So anything else outside that becomes a mystery to me.
Yes, siyabona khona ngokujuma ukuthi kambe kukhona ongani kuyasetshenziswa imizimba yabantu ongani phela sokuyiuloya phela nxa kunjani
khonoko mthembo kukungimangalisile lami kakhulu uthi mhlawumbe kukhona okunye ababekwenza kodwa mina ngokwazi kwami njalo njengomuntu olezihlobo ezithize ezikhona phana engikwaziyo ukuthi siyama ngemva kokuqeda umsebenzi yonke lo nezikhulumi kuyasala imbuzi nalaba abasebenzela i-public works abayiwo abasebenzisayo ukuthi kugqitshwe kuvalwe igodelana akusikaze sibone imikhuba eyenzakalayo. So mhlawumbe kungaba nemikhuba ekhona esingaziyo sikuthi kuyibo kumele besithele ngentona imikhuba bani bayenza ngaphi nobani ngesikhathi bani kuthi ngenxa yobasala behamba besiyavula amangcwaba ethu yini asikwazi ngoba mina eseza emkhosini bekuvalwa imbuli ikhona kusetshenziswa imisebenzi kahulumende under i-Ministry of Public Service.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke. I think we've got another guest, Thomas Mafumo.
Yes, we have him for 5 minutes, so I'm just going to grab him before we lose him. Makadiko Vamafumo. Ai watiri wadiva mafumo tinoona muri kwa Mugabe parizvino vari kuzowanikwa vachiviga vamugabe kwazvimba kwete kuHeroes Acre sei zvanga zvakumbirwa nehurumende munoona sei apa
ndozvakaita vamugabe ka handiti munhu anotaura kwaanoda kuitwa ndokude hama dzavo kwazvimba uku amai vavo kana kuti baba vavo hanzvadzi dzavo dzindokwadziri saka munhu anovigwa kune hama dzake vaita zvakanaka kuti vanovaviga kwavakataura kuti ndiigei kuno zvemutadzi Heroes Acre chi hazvina nebasa rosizvi kana waenda kuHeroes Acre ndowaenda kudenga ino munhu wese ane zvitema tese tine mawodrope edu saka tinotongona Mwari hatitongane pano pasi toti hanzi hando zvataita pano pasi ndo zvataurwa namwari no hazvisirizvo.
Zvakakosha sei pachivanhu kuti vanhu vawanikwe vachikoshesa zvinenge zvataurwa nemuvhi?
Ndo zvakagara zviripo izvozvo. Zvakagara zviripo kubva madzitateguru edu kare kare munhu aitaura kuti ini kana ndafa munhu anoti ndisei pachiru chakati aibva achiri chinongedzera chiru ichocho. Saka itradition yedu ndo zvimwe zvinhu zvatingafanirwe kurasa. Tinozova mazuva ano kwaakunzi hanzi yamakuva acharohwa chii munoziziva kuti zvinorevei kurova makuva
aiwa taurits
makuva aya kana vanhu munhu achirohwa guva kana munhu afa haasi kuenda kune madzitateguru ake vakafa kare kare anogara ari ega kusvika guva rarohwa guva rake rozodzururwa aakupinzwa mui kune mhuri yekwake ndozvazvinoreva.
Ko panyaya yavamapfumo iri kutaurwa nyaya yekuti panga pari kutyirwa kuti pachaitwa zvechivanhu kana kuti zvemushonga pamuviri wavamugabe pane zvino zvakadai zvinoitika here pachivanhu?
Zvinoitika vanhu vanoshereketa ka mishonga yekushereketa iripo asi mishonga yekuraramisa vanhu hapana. Noona kune vanhu vanoshereketa tinavo yakagara iri tradition yedu tinavo varoiwa
saka muri kutsinirana nemumiriri mukuru wemhuri vaLeo Mugabe vataura ivo kuti aiwa nyaya yekutoti pakange paine mabox anga achikiyiwa kuitira kuti muviri uchengetedzeke kuti pasawanikwe pachiitwa zvechivanhu muri kuwirirana nazvo izvozvo?
Iya, ndiri kuwirirana nazvo.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Mheno kana pane zvimwewo zvamungada kuwedzera?
Ndifunga kuti pane zvimwe zvakataurwa naivo vamufi ndozvinoitwa ndozvinofanirwa kuti zviteedzerwe ndo tsika dzedu nemagariro edu.
Aiwa, pakanaka vamapfumo. Tozoti mati muri kumhanya pari zvino asi regai nimbokuverengerai zviri kutaura vamwe. Pana Simeon Banda hanzi vamapfumo mudhara 1 anotaura zvaanoda nguva yaada. Pana Nigel pamugwagwa hanzi mukanya vaakupinda nemasasi Naijo abati mishonga yekushereketa chokwadi iripo Gladys Mafura abati mkanya masazi munawo chokwadi Edith Garanz ngavazorodze munhu pano kuramba vachichengeta munhu ashaya Donald Soko ndozvo vari kuramba vachitaura aiwa saka vanhu vakawanda vari kukubhiga ipana panza vamapfumo vabvauya nemasasi dai panga kuri kumusha taiti ndimaita usahwira
aiwa
atatenda saka dai kari kari kuyo mai vaimbira kuti chiva mugabe pakuvigwa kwavapa
ndinoti pane kambu kangu kanonzi kana wakuenda unoenda wega hauna muperekedzi kwete irwendo rwako kana uchienda unotongwa nemunhu wese anotongwa nemabasa ake
aiwa mabva mavharisa hanzi nachiera munongona mukanya muve nezuva rakanaka aiwa gives we have the
Thomas thanks Thomas thank you so much
who was giving us a lighter view in our Shona culture would call him Sawira he would come you know to a funeral and lighten up the mood so that's what he was doing but he literally says yes he believes that the family has a right to bury Mr. Mugabe in the family homestead and there are rituals that people do perform on dead bodies so the family in this instance is very correct to guard you know the former president's body jealously
I guess in some developed customs if you come to a burial place and you joke they'll beat you up so we never do that so this is a sort of like a difference in cultures which is not a problem after all so sikusathe ubaba umkhula sincube okhona khona pha ecingweni baba ncube kunjani
niyaphila tatalinjani
siyaphila kakhulu ye akuthi uthi wena ukubona njani khona kongani kwenzakala kula ngale kozwimba
lokhu baba kuvele abakwenzayo thina ngapha emhlubini emandebeleni kusijabula umoya ngoba ukugcina umuntu owahlukuluza kangaka elizweni leZimbabwe hhayi kwavele kwakulabunandi okwami nje ngombono wami thi ubevele ngasozeyehlala nxa indawo yamaqhawe kuyindawo yabaqhawe mpela angamaqhawe okweqiniso kuyadingana siyangcolisa abanye abantu so nxa besiyambeka kibo njengokuba vele beyisixhwali isigangi kanti kwekhona ngale kibo ngokumazi kwabo benza imikhuba yabo yobuthakathi yokubulala njalo kuthi izwise ubuhlungu ukugcina isidumbu sikamgabe isikhathi eside njalo lalapho kade lungiselwa khona leso sihonqo leso silungise sakhiwa sinjalo na into esingayaziyo ngalezo nsuku njalo sokuliwa ngesidumbu leso bengasamngcwabi sathi khangelele ukuthi uzabekwa ngalelo langa abasitela ngalo kwakhanya amaradio bavala kwampe eZimbabwe besengabantu esiduma singazi lokuthi kwenzakalani kade ngayi sesilesi ukuzwa kathesi sokuvumbuluka amaradio ukuthi kuyabekwa kusasa akusobobunandi lobo ngoba lwana umuntu uvele ube isigangi ngoba nanxasibiza ngezinye indini phecelezi nazi ibizelithi i-detector ngabantu abayimasiya ababulawa ukuthi abana babulawa bafakwa enkunjini zemfula badliwa izinyamazana nje ezimbabeni hatho ukuthi engcwatshwe njengomuntu umuntu owona kangaka
so kodwa-ke nxa umuntu
senzisa ihluku uhulumende yenalo futhi onguye ohluthune kumbuso ezandleni kabantu umgaba ohlele ehofisini bakithi lokuyana kuhluthunelwa abantu kumbuso ukuthi uhambe ezandleni zabo amahobhet omnangagwa kuphela kuze kuye nini lanini bezetshintshana bekhona phana labana abantu vele kakula bunani yikho libona kuhlupheka eZimbabwe yikho libona indlala isihlukuluza bafowethu akusoze kulunge lokho okwenzakala elizweni leli ngabantu bonaba ababizwa ukuthi umgabe labomnangakho labanye babo
ye akumvaliseke umgabe ungathini amazwi akho sibili asenhlizweni yakho
hhayi ithi kahambe kuhle unkulunkulu ngoba nguye osithathayo uzamhlelela khona ngale lapho khona uzahlela ngoba okugwetshwe emhlabeni lasezulwini kukugwetshiwe uzamhlelela konke okwenzakala ngombhuqazo wekukurawuni kasoze emyekeli ngoba engafuni ukuthindekele ngitshele yilodwa kodwa kwala yena unkulunkulu uzamhlelela ngiyabonga
sibonge kakhulu-ke mkhula sincube khona ngapha kuyelubhani ngwadini lakusasa mntu omdala
ya lingadinga sibili le mini lapha kade ngifuna ukungena ehlelweni ha kwakhanya bekulo msindo lapha kade ngikhola ngisayizwa ngocingo ngiyizinhle ngoba le news kangizizwa aphande ngizemukele efonini kuphela ngatshelwa yindlu so kwatha yonke impahla ngisoingi inzalo engilayinzima kakhulu.
Hayi siyakuzwa mntu omdala, silethemba lokuthi uzaphepha kukhona okuphakathi kwakho.
Sithembele kuye uNkulunkulu mdali.
Ye, so siyabonga kakhulu. Bye bye baba. So that is Mr. C. Mkhula Ncube. He's in Lupane. You are saying, you know, it's good that Mugabe is going to be buried in Zimba communal lands.
Mm-hmm.
According to him, Mugabe is not a hero at all. He's mm-hmm. supposed to be laid to rest in his village because he says he was a detector. He actually played a key role in the Kukurawundi atrocities. So he deserves what he's doing now, what is happening to him.
Mm-hmm.
And so, but his parting words were, God will take care of him.
Well, let's hear what our next caller has to say. Hello, caller.
Hello?
Tiri kutaura na nuye zve muri kupi?
Nokutaura na Patrick Rupia and Riku Pretoria, South Africa.
Etaura yenyu tinzwi.
Tikaona kuona mabasa akabatwa na vamugabe. Mamwe acho anga akanaka, mamwe acho anga akashata. Asi tikada kunyatsoongorora kuti tikada kuzoona kuti pane munhu anonzi akauraya na vamugabe, vamugabe chaiwo anga asina munhu aiuraya. Asi kuti wawaishanda nao nhaso wakaita sana Mnangagwa yavo ndio vamwe wacho vari kukonzesa nekuti tikada kuona kuti kubva kubveswa kwakaitwa vamugabe pane zvino vanhu vangani vatsakatiswa takunyatsozoona kuti zvechokwadi vamugabe vanga vakashata pane mamabasa asi vandipo ava Mnangagwa ndio vamwe vacho vakukonzesa matambudziko ratoziva toti ndo vaiti vaiadhapta vanhu.
Mhm. Saka munoona sei zviri kutaurwa izvi kuti mangwana vanhu kuuya kuzoradzika vamugabe vanofanira kunge vakakokwa. Kana usina kukokwa haubvumidzwe ikoko.
Ya, ipapo ndikutoona zvikutoona ipapo pakatonaka kuti vanhu vanga vachikokwa nekuti kuti inyaya yeprotection bazi hatina boti savamunakwagwa vanongaende kuno panhamo pavamugabe ivo variyo vakabvisa vamugabe pachigaro. Saka kuti vakwanise kuita vari panhamo hazvingatovhoidi. Saka zvinotovada kuti vanhu vamwana vakakokwa vanhu vada kuenda ari munhu akakokwa hazvinapasa kuti zvive zvekuzanzi nhamo inokokwa munhu kana kuti haikokwe munhu asi vamunangagwa netimu yavana matema danda havafaniri kunge varipo kunhamo.
Hanzi Nachiera, ki, pakaipa kola, you are on point. Ko panyaya iyi yechivanhu yatiri kunyanyonzwa iri kutaurwa kuti mutumbi wakanga wakachengetedzwa nguva nenguva pachityirwa kuti pangazoitwe zvechivanhu zvinoitika here izvi?
Ya, ipapa tikada kunyatsozviongorora tongoti vamugabe naamunangagwa pane chitsotsi chavaiziva chavaigara vachingotamba mamagaba papa vanoenda kunorarisa vanhu kuone command uko ndoropa nechitsotsi chavo chavaita sei chavaita. Saka vamugabe kurwara kwavaiita vakazosiya vaudza Grace achiti no musasviduke pane chitunha changu. Saka vanga vava kuziva kuti ndichagona kutambwa ivi ndakaimbotambawo vako. Saka akatoziva kuti ndikangofa ndichazotambwochi iyoyo. Saka ndosaka maiona vaishingirira kuti no chitunha ngachiende kuone command aida kuti lakuzotamba zvanga wajaira kugara makore ese achitamba.
Aiwa mashoko makukutu. Hanzi na Edith Gara, caller, go deeper. Saka manaki za vazhinji motipa mazwi enyu kupedzisira.
Ya ba mazwi angu ekupedzisira nderekuti hurumende zvairi kutiitira kumusha uku zvinhu zvacho zvinototirwadza kugara patiri kuita muno musango ka ivo ndovari kutoshungurudza. Saka dai vanga vari vamwe vatichinjirewo maitiro avo kana vaona kuti pane zvinhu havakundikana kutomaka hazvinyadzise murume mukuru kubvita kubvatire padare kuti ano ndakundikana vanokwanisa kupinda vanopinda ana vachamisa vanopinda ndo vachiri vechidiki naye nyema yekuvhotera madhara aya madhara atingabatira basa haataneta naye.
Aiwa tinokutendai caller Patrick Rupia muve nezuva rakanaka. Gibbs, just to remind our listeners and those that are following us on Facebook that, you know, the caller was actually just saying that he feels that if the government has failed, they need to take off their jacket, as he says, and leave the young ones like Nelson Chamisa to take, you know, the reins. But like we were saying earlier on, MDC, led by Nelson Chamisa, actually has an event tomorrow at Rufaro Stadium where they are commemorating 20 years of operation. It's
of
amazing.
Opposition.
Yes, of opposition, 20 years of opposition. So when you look at it, it looks as if they have not really been there for that long, but they've been actually in opposition for 20 years.
It's a long time. So now, and tomorrow, Marvelous, we are going to be bringing live on our Facebook pages the funeral of the late President Robert Mugabe. So kusasa ke zulukani ndaba sizathi ke siletulele khonoko ke kwaba kusenzakala kwazwimba noma singazenxa singene phakathi kodwa siyasiloko silitshele ukuthi kuhamba njani. So likuthi indlebe lizeza ukuthi salethulelani silethemba lokuthi sizazuzisa kuzuza sizoselinika ke emphakathini. Ye ngizoke kuthiwa silo baba lapha ecingweni umkhokheli baba umkhokheli kunjani?
Anya pika njani?
Siphile kakhulu. Ungaphi kana bomgogeni?
Mina ngise Centurion e South Africa.
Yeah, ubona njani khona ukuthi waye kumuyi u Robert Gabriel Mugabe kumele ngcwatshwe ekusasa kwazwimba khona ngale.
Hayi, mina ngibona ngathi kuliphutha elikhulu lelo khozi ke. Angithi yena u Robert Mugabe nalabo abanye bebephethe phambili bayibaba introduce izinto zama heroes eka. So yena naye bemele ayedlale heroes eka kathina ufuna umntana kabana ayedlale egangeni yedwa. Yena ezowubona ke ebheke ukuthi kurongo yena kumele ayengcwatshwa ke efamilini yakhe. Wayelist abanye abantu bangcwatshiwe khona laphayana e-heroes eka. So mina ngibona kwinto erongo naleyo ukuthi cause uRobert Mugabe njengoba engiyana ebese yi-senior citizen angithi yethu. So uma yi-senior citizen kutho ukuthi sengumntwana kahulumende. Uhulumende kumele atsho ukuthi turn left, turn right, ifeni liyalandela cause uMugabe wafunga ukuthi yena uzoba liqhawe lethu.
Kodwa nxasukaia qhubeka
baba. Mina ngibona ukuthi irongo kakhulu. Yebo bengihamba bayongcwaba ukwezethu kudlule nabo kufamily baqhubeke ngempilo bethu yaphambili.
Ye, phozela ukugcina ba.
Okokugcina bese ngisithi sizobe khuluma ngokuthi ulo udokotela lwana waye
umagombeni
kabuhlungu lwana ulethwe ngapha e-South Africa ukuthi azolatshwa.
Kunjalo
ngibona kube yinto enhle kakhulu cause ke ekhaya akukho mjinduthu ongakwazi ukuthi umsize. Akukho into engamsiza shem at least uzoba ngicabanga ukuthi lana imishini izoba khona ukuthi bamsize naye aphile naye ifamily yakhe yamfuna yamdinga shem. Ngifisa ngihlale futhi engathi ngaphila very fast. Then ngizosola ke laphayana ku okuyenziwa ngohulumende ukuthi manje uMugabe sesiyangcwatshwa kozimba. Ngapha eRose ekakade yakhelwa ingcinye kade iyakhelwa ngangapha. Imali ezilaliswayo zonke zonke zona lezi. Ukuthi aluba zimali ezithathwayo zizothuthukisa izibhedlela zethu. Imali ezithathwayo ziyengezelwa amadokotela ama-mistress kuthuthukise nje njengoba uyabheka uma ungabheka nje khona lapha ekhaya uthola e-police station inemoto eyodwa ayinasitayile ayinani uma ipontshile ipontshile yabona izinto imazweni ezade mele zisebenze zithengele amaphoyisa zithi upgrade loba singela lutho.
Hayi siyakuzomfowethu. Ye, sibongela kakhulu Mgokeli.
Hayi, ngiyabonga nami kakhulu.
Ye, ngiwathini kusasa. So that is Mgokeli is in South Africa. He was saying that now the mausoleum is going to be a white elephant. And it's a waste of money. So he says that money could have been put to better use, like buying a fuel, you know, buying even vehicles for police. He says they don't have motor vehicles after all. So then he says, you know, the doctor... school that is in South Africa because there's better medication compared to Zimbabwe.
And I think in the interview that you did with Leo, you did ask him about the mausoleum. I heard you asking that what's going to happen now to the mausoleum, and you said that's up to the government.
Yeah.
The Mugabe family's hands are clean of that one.
That's right. And even Nick Mangwana, the information secretary, I talked to him yesterday and he said, you know, we are going to stop it. Because if it's not going to be per day, we have to take care of it and, you know, just stop the project altogether. So which means that money is going down the drain. And then speaking to some MTC activists and others, they're saying they should account for that money. Why did they spend that money towards that kind of a project? When they knew something can happen, you know, and indications are that maybe the creation of a Mausoleum for Presidents actually aided the Mugabe family.
So I don't know, this story, I think we are seeing something very unique where Mugabe, you know, was controversial during when he was alive.
Yes.
And in death he's still controversial because we don't know if this chapter will end tomorrow.
And right
until
now,
tomorrow.
Right now we're talking about him, right?
Yes. We are still talking about him. So we are, you know, hoping to be bringing you live updates tomorrow. You know, letting you know what's happening in Zimba. Kunewo varipano pachirongwa chedu tinokuchingamidzai uye sekutaura kwa Twitter aiwanyaya yevaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe iri kuramba ichingonetsa sekunetsa kwa yaiita vachiri vapenyu. Regai timbotora mutereri. Hello caller. Hello mkoma Rejoice.
Hello Magadize.
Aiwa tiri wadi muri kutukutaura nemi muri kupi sister?
Ndiri kuMozambique.
Oh, kwakadii kuMozambique?
Hai, kuri kupisa zvako, kuri sei kuZimbabwe.
Isu tiri kuAmerica, but hakune kuno kuti kuri kupisa.
Okay.
Ehe, taurai tinzwi.
Ha, ini ndinoda kungozva kuti programu yakamira sekozima kwai kwai achanenge ari kunyanyisa.
Oh, yekwa Mugabe.
Ehe.
Ehe, kutaura kwaita muzukuru mukuru wemhuri Valio Mugabe vanga vari kuti ivo vamugabe vacharadzikwa mangwana. Vanga vari kuti ivo urongwa hwacho vanouya ikoko kuzoradzika vamugabe vanhu vanenge vaita kukokwa. Kana usina kukokwa vabva vatsinhira kuti usauye zvako nekuti unogona kuzonyadziswa. Vataura ivo kuti avo vari kunge vachidiwa pachiitiko chamangwana. Vanenge vatoziviswa nhasimane rumunhu wese akakokwa anenge akutoziva kuti akakokwa. Saka ndozvavanga vari kutaura vachiti vacharadzikwa pamba pavo pavari kuti pacourtyard. Zvinoreva kuti pakati pedzimwe dzimba dziri muhomestead yavo imomo. Ndokutaura kwavanga vari kuita.
Oh, okay. Thanks for the update.
Hameno utimi pane zvimwe here zvamungade kutaura sisi?
For now, no. Because now I don't go into my updates. Because the Facebook, my quiet, quiet, channeling, I wonder. So you not know the truth. Because I'm working at Aqua, I'm working at Singapore. So, and I want to another information. You
settle. Aiwa ichokwadi izvi tsangata verifya zvedu. Ndosaka ndichigara nditaura zvangu kuti pa Studio 7 vanhu vangatuke vangati chi asi tinenge tisato verifya tiuye pana pachingotaura zvinhu zvatinenge tisina kutanga tanyatsotsinhira. Muri ndo yataura kuti vamugabe vari kuradzikwa mangwana. Valio Mugabe ndo zvataura. Ehe, saka pari zvino ndo zvatikuenda nazvo. Thank you very much.
This station, there's one information issue yakakwana. Hapana chechi haidiwa. So mau stations ane vachitaura vachifuridzira, vachinyeba, vachinyebera, vachibi. So you never know the truth.
Aiwa tinokutenda sister, ndimi munoita kuti tive tiri pano. Mudzoke zvakare mangwana tive tiri pano na nemu wangu Gibbs Dube. Tichikupakurira zvinenge zviri kuitika ikoko kwaZimba.
Okay, thanks. Chongo is my number pa Facebook, says the data.
Tova takufonera.
Okay, thanks.
Bye-bye. We have a young lady who's calling us all the way from Mozambique, and she was actually giving us kudos, saying that she's very happy to be on Studio 7 because we do verify our news before we publish, because she says she's been following this Mugabe story on Facebook, and she says that some people were saying his body has been returned to Singapore. Some said he was already buried, even at locations where they had located where he was buried. But
yes,
so she's
yes.
saying she's happy that we are able to say, you know, this is what the family is saying. But I understand that I think we have some, you know, audio from the MDC talking about their event tomorrow. Let's take a listen.
kutaura kuno kutubva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri unobva kumaprovinsi utungamiriri weNational Executive utungamiriri weStanding Committee vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti all systems go munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana naini mangwanani
vachibaya kune mashoko ari kubuda muma social media munana Twitter ari kuti izvo musangano wenyu womangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri wobato renyu anga ari kurufu rwaMugabe mangwana zvinhu zvakamira sei
ndo zvinoita zvani izvozvo vari kurwadziwa nokuronga kwatiri kuita hakuna zvakadaro ungano redu rutenderera mangwana mukuru wedu anenge aripo baba vachamisa havana kwavari kuenda izvo zvikwaMugabe munoziva kuti takavachema chaizvo vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo it's a private burial saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko tine urongwa hwedu hwamangwana hwokupemberera makore 20 hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi redu purezidendi wevanhu ndo vatanga vari ivo mutauro mukuru pagungano redu remangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo patiri semusangano weMDC sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu nonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera
aiwa apo tiranga tiri kunzwa isu kubva kuna vaAmos Chibaya vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanga vari kutaura naRachel Towe Studio 7 vachitaura ivo nezveurongwa hwavo hwamangwana nekuti panga pane kutaura kwakasiyana-siyana nyanya pasocial media tamuka mangwana nitinzwa isu kuti urongwa hweMDC wanga wambomiswa nekuti pakashaya vaMugabe masvondo maviri apfuura mabikwa yanga ari kufanira kuitwa nguva iyoyo asi MDC yakamisa mabiko iwayo vachienda kunochema vaMugabe asi vari kuti urongwa hwamangwana huri kuenderera mberi saka tichange tikukupakurirai zvinenge zviri kubuda ikoko kurufaro stadium ipo pano paVOA Shona paFacebook page pedu tichikupakurirai zvakare zvinenge zviri kubuda kubva kwazvimba uko vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachange vachiradzikwa Gibbs
iye kunjalo ke siyavisiletulela kusasa lilalele phela indaba ezabe zivela kiti sikhuluma ngakhona kuke kwavosenzakala kwazvimba so stay tuned tomorrow we are going to be giving you live on Facebook on our Facebook pages what will be happening in Zvimba communal lands that is Mashonaland and West Province. That is the funeral of the late former president Robert Gabriel Mugabe. So guys, Dr. Mlalazi. Baba Mlalazi, kunjani?
Baba dube njani baba?
Hayi, siyaphila ndati. Singazweni.
Hayi siyamakhulu ukuthi kunjani konje Studio 7.
Hayi khona boke singane silungile kakhulu. So chaka ngesindebele sibili sizwe ukuthi ubona njani khona okwenzakalayo ukuthi uMugabe uyangcwatshwa kusasa.
Hey, indaba kaMugabe. Uyazi ukuthi ngithi mhlawumbe uba kuchumose sakhona angazomkhonekciweni mhlawumbe indoda engijala ukuzikhuluma kakhulu ngento zenezo
ya ukuthi uthe ufuna isikhathi esincane sihambi
olright kuraright baba into engiyikhalela mina kakhulu nje umuntu yasemathebelelendi bengithi mina uMugabe lento yokuthi yena namhlanje athi asafuna ukubekwa e-Heroes Act mina bengathi mina ngabe kuthiwa nginamandla okukhulumela isigaba semathebeleni bengizothi isithombe lesi abasifake eBulawayo sikankomo sisuse kuletheni uNkomo ugobo lwakhe aze bantimbaki ngoba uMugabe ungabona ukuthi le nto ebeyidlala kuqala uNkomo ma ethona uNkomo uMugabe wathi yena umuntu otshonileyo he doesn't make a decision i-decision yezwa abantu baphilayo wathatha uNkomo wayombeka laba bombeka khona kuleyo graveyard leyana now muva kwalokho bathi abantu beHarare abasafuni ukuthi ngabe bebona uNkomo isithombe ngale Harare bazomletha koBulawayo angithi ma umuntu eyi-national hero ubekwa e-capital city of that country uNkomo bazombeka koBulawayo ngoba emzondi abantu bakaMugabe so namhlanje uMugabe mayeyobekwa eKutama khona le kwaZimba ukani ukuthi abantu balethe uNkomo oyithele ngoba now that graveyard liyabathi heroes act irrelevant now. Okay, now you know, and about to do the woman who love and love and love and love in England. How would I guys? Some guys, in simplest words, was never a leader. He was just a looter. Which here, when I do the woman's abandoned back soon. And if abandoned people are divided, after a leader, niggas a chance for 40 years with the United Band. Short period, Mandela, only 4 years in office. Was Shanga Nisa is well totally divided over Matam. About number in South Africa, I said, attacking about Mandela, which he elatilis. Oh, guy, which he ain't. But a man who can get a man who owns who are about to live. No, my Kuduan would want to own to any Gunya would is a lady, a young guy. So, even to lay me having a two car,
So, as Kumbuzo Mlala is saying that, you know, the Euros hacker is now totally irrelevant.
Mm-hmm.
He says Mr. Mugabe is just trusted because if he's not at the Euros hacker himself, it doesn't make sense anymore. And so he says, therefore, they should actually remove the body of the late Father Zimbabwe, Joshua Nkomo, and repair it in Kezi. He says, just because if Mugabe is not there, why should Nkomo be in that place? So he says Nkomo was more important than Mugabe himself. So that's the way he put it. So Dr. Talking slow, Baba, Usanokoza, I come in. Usanokoza, what's that?
I'm going to do it again.
It's your appeal on 42, still as well.
Aye, your appeal, as one of the chief.
Yeah, what's that on 42? It's in Natuta.
Aye, Tavara, I'm going to aye. It's drama, I've only ever seen the little aye.
Yeah.
I have the drama here of the Levians.
There's a whip as well.
I had the talent of the Kalango to the Huayin. So to the Ekala, I will have a traveling army. Then over Unka and Levians, I can go with the Unkoma Piggies and the Swiss Circus. But there are Kona, he was big. I will have one for the Kona, Yinka. But it's that he got to talk to me to Noma something, this Noma Sark. But Unkoma and Avanti, I would have a talk. Ama families ma engafuna lokho ayakwenza ukuthi nje umbuso ungekuvume umbuso khona khase singakhuluma ngombuso olesandle siqinile lo sithethwe ngekuvume vele bathi ama families ma engafisi ukuthi namhlanje bathatha siyabathatha vele ke singile isiloko sehlileke bathi umbuso osivumeleyo lokho
hayi siyakuzwa ke mfowethu ungadini lokusasa baba. Siyabonga kakhulu. So what he's saying is that you know, there was too much drama on this thing concerning the burial of the late former president. And he says, you know, if things were according to him, all the people that are lying there should be actually exhumed because that place is like it's like a wilderness now.
Mm. Yeah. Very interesting. Mm-hmm. I mean, we are seeing Mugabe from his grave, actually, you know, hogging all the headlines. So very interesting indeed. Yes. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Tiripo, Magadi, enyu.
No, Farajedu.
Trukusa ora nani uyeje murikubi.
Trukusa ora na Lama Popo, Andrew Mapopo, from South Africa, Newfoundland, South Africa.
Taure enyu. Taurei, nyuma popo. I'm not sure what's wrong with this phone. I think, you know, the South African lines today are a problem.
Yeah.
But I guess, you know, he sounded like he was excited to share something. Mm-hmm. But sorry, Mr. Mapopo, we'll try again. I will keep trying you.
Maybe he's going to join us tomorrow.
I hope right? so, yes. Yeah. To all those varipano, vakaterera, pano pa Facebook page, edu ye VOA, shona. Mangwana tichange tu kukupakuri rai, juri kuitika kwa zimba. Uye je, sekuziwa kwa muru kuita batore MDC. Inotunga miru wana Vanelson Chamisa, vachangi erosho kare, vaine mabiko kurufaro stadium, saka tichange tu kutitika. Bata kurufaro, to bata kwa zimba. Tichukupakuri rai po pano mangwana. Saka shiji njisha tichange tu kukupai munogo na imi kunyora namba zenyu kana mchizoda kupinda pachirongwa. Tichuone sana kuti munona sei juri kuitika iji. Nyanya panyaya yekurazi kwa kweva imbo wa mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe. Avo utakaona pakatanga mwezi uno shakanzi ijo pakasha ya wa Mugabe uyeje paka mutumbi opa wakashika mnyika takanzi kutu vachange varikurazi kwa kuhiros eka uyeje pacha vakwa chikuru chinonzi mausoleum. Icho chaita kuti Gibbs, you know, that's the latest word if you go on social
mausoleum,
media.
Yeah,
and I bet you there are some kids that have been named mausoleum.
Yeah, it's possible.
Just like V11. So.
Yeah, yeah. So we see that there's Khan, that's the Lapa Facebook, marvelous. Uti yashupa inda bagam kabe. So ngati ischebo sebusika. Ani akonti ischebo sebusika, shupa kanganani. Kuzubuya ke usanokoza uti tube kitala sakutina. Mkwana mfoitu, anisa sakufonele. Sanokoza. Kala kujalo ke mfoitu. Hizo hizo. Shali spotoni, eh. So ke kuzubuya ke uskandazu ya pina futu uti ah, katisi tumbu siya chonchonjani. Loko kwa mangalisa kakulu. Uti ke kunzi masifili yoke sikubona kusazagala. Kuzubuya ke abanyi njalo ba kuluma la poti mbonti matini. Usika wanda, usika wandi. Uti, indabale iba kiti, kritiskati ngoba, loko sikuluma ngaye kanywa mzonda sifili yoke mangalisa. Kuzubuya njalo omuyu tingani. Uti ke kambe shua unjani lomuntu umkabe. Sehlupile kakhulu. So usikaphinda tihamba sesidinwe ngawe. Urupen Ndlovu uyabhala futhi bengicela ukubuza ukuthi kungani obhadala imota yesidumbu kunini izulazula konke lapha endaweni eziningi njalo imausoleum leyi iyabhatalwa mbani njengoba siqalisiwe. So this person is asking, you know, the funeral parlor, this is who's paying the money.
The funeral parlor, the government.
So, because the government is Dubs, but the family was dealing with the other one. So this guy is saying, who has been paying all along?
Interesting, but we have a caller.
Question, yeah.
Let me take the caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, and you took so on a new year's Murukupi.
Murukutawara na Mugobo, Solomon, Zibu, Eastern Cape, South Africa.
I tell right in Sweden.
Yeah, true to our own son of the Dandrin Dairy from the Gatora.
Okay,
Momera Gata, you know, Titori Puno, Jujato, Makuto Kerikumba.
Maswano Kwamira say many years xenophobia.
Yeah, xenophobia can go net as I am from South Africa, but it was no shampoo, so on. I was able to get a job.
Aiwa mashoko makuku tunguwa edu ya jirana na tunoktenda hii mkoma. We're hearing the same sentiments being echoed by our caller. He's saying now that Mugabe won't be at the Heroes Acre, will it be Heroes Acre?
That's the thing. So sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Joseph Chuma, a ZANU-PF member and former parliamentarian, that is, he was representing Pelandaba Mpopoma in Bulawayo. So let's hook up to tomorrow. We are together here on Facebook and we are going to be dishing out a lot of information about what is going to be taking place in Zwimba communal lands. And we'll switch over a little bit to other places like Harare and see what we can
Yes, and we'd also like to thank our surprise guest, Mukanya Hurricane Hugo Thomas Mapfumo, who came in and weighed in on what he thought about the burial of the late President Robert Mugabe, who he said, yes, he has his rights as a private citizen. I'm marvelous, Mshanganya Huye.
And I'm Kibs Dube. Bye-bye.